Saka tinoona panenge pane gwara rakarongwa kare kuti mutauro wechindevere upwanyiwe netsika dzavo. Nokuti tinoona vana vemuno mumatebhererende vari kudzidziswa nevadzidzisi vasingazive kana mumwe chete wechindevere. Ukaenda kubhinga kune Tonga, ukaenda kumatebhere North kune Nambia, ukaenda kuplumtree patebhere South kune Kalanga, kugwanda kune Venda. Tuto ndiye iri mugwanda. Hatizi kureva kuti ndevere neshona ndiyo yega nechirungu. Saka tinoona kuti rinenge dambe vana vari kufeira, vari kunzi havana kupasa kumatebhere South, vakapasa zvikoro 6 hazvina kubudisa mwana 1. Tikaona kusecondary school zvikoro zvacho zviri maruva, hakuna science, hakuna malaboratories, hakuna mabhuku emathematics. Maticha ese iwawo anotaura chishona, chikaranga, chizezuru. Vamwe vacho matemporal teachers for 23 years.
Vadzasungapinda itone, chii chiri kukonzera kuti paite dambudziko iri?
Ini semudzidzisi wevadzidzisi ndinoona sokuti dambudziko guru riripo nderekuti muzvikoro zvinodzidziswa vadzidzisi, mitauro yakafanana nendevele neimwe mitauro inotaurwa nevashoma haisi kudzidziswa vadzidzisi. Ndinotondera kuti pakamboitwa mutemo wokuti college yoga yoga ngaive nendevele, asi tinoona kuti papasina vadzidzi vacho. Saka ndinoona sekuti ndo dambudziko guru riripo rokuti mwana unofanirwa kudzidziswa nezvikuru kana achitanga nemutauro waamai vake. Vadzidzisi vacho ndokusina. Saka zvotoda kuti hurumende izviongorore zvakasimba kuti ione kuti ingaita sei kuti vadzidzisi vacho vaveko.
Ndodzoka kwamuri vamafa, vamwewo vari kuti vabereki havasi kudzidzisawo vana mitauro yavo chaiyo mudzimba umo, zvaakupawo kuti zvibva zvanyanyonetsa kuti vadzidzirewo mitauro yavo yechivanhu iyi. Zvinenge zvichifamba sei?
Ndinopokana nazvo, hazvizi chokwadi. Ini ndakadzidzira mitauro yese ndakura chona English zvete zvakadaro. Vanhu ngavaite manight school, vanhu vadzoke kuzvikoro. Patakatora nyika nenda yakuHarare pagrade V4 ndakadzidzisa vanhu from grade 4 from form 4. Saka my night school ngauye taane majenereta vanhu vaiyo kuzonyora mathematics neenglish nescience kuti vazoendawo kumakoreji.
Vadzatsungapinda itinzwa.
Ndingati ndinotenderana nezvizhinji zviri kutaurwa nevamapa. Zvavari kutaura zvekuti kuitwe manight school, kuitwe zvese izvozvo, zvinhu zvinoda kuti zviongororwe nehurumende. Nokuti isusu iko zvinezvi kuti munhu awane nzvimbo kukoreji zvaakutonyanya kuomesesa. Nokuti hurumende iri kutevesa mutemo wokuti munhu unofanira kunge ane manatural science, kureva kuti kana iwo usina kuita science pao level wogoti maths, wogoti English, zvinoita kuti iwewo usawana mukana wokuti upinde kumakoreji.
Ndodzoka kwamuri vamafa, vanhu vanoti panongotaurwa kazhinji nyaya yekuti mazezuru nevamwe vanenge vachitaurawo chindevere. Komiwo mutauro yakaita sana Venda, vana Kalanga iyi haisi kusaririrawo here kumashure?
Tikaenda kumatebhere North kumatonga kwaane language vana vakufundiswa grade 1 to grade 7. Saka iprocesi ino iri kuitiwa kuti vamalanguages aya aimbonzi izvo ndevashoma aidzidziswe zvino muzvikoro zvavo.